Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 25/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Matsisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine vabude mumisha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzeby election kwamutare neRusape. Vanotevera nabvu munyika vopa maonero akasiyana padanho reFIFA rekungomisa zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe kukwikwidza mitambo yenhabvu yepasi rose. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Botswana vaMokgweetsi Matsisi vanoudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo uchangopera muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita mabhizimusi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
VaMatsisi vataura mashoko anhasi vachivhara musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission wechitatu uyo akatanga nemuvhuno sondo rino kutaridza kuti Zimbabwe neBotswana ishamwari dzemandorokwati. VaMatsisi vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichibatsira Zimbabwe kuti ibve mumadhaka mairi, vachiti kutsvakwa ndebvu varume vanodzimurana.
The market women and men of Zimbabwe must find peace and effortlessness in crossing the border to trade in Botswana and vice versa.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza mwana weZimbabwe chinorwadzawo vagari veBotswana nokuti nyika mbiri idzi dzakabvira kare dzichidyidzana kubva munguva yehondo.
What you feel as pain language in Zimbabwe, we feel every bit of it.
Vana veZimbabwe anotambudzawo vagari veBotswana.
Vachitaura apa kuvharwa kwemusangano mumwe cheteyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vatenda Botswana nekuramba yakamira semusambangwena mukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani.
Isu muZimbabwe tinozvibudza chaizvo ushamwari pakati peBotswana neZimbabwe kurama kwake.
Vachitaura pamusangano wechimakumi manomwe nenanhatu weUnited Nations General Assembly munyu York gore rakapera, VaMatsisi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani zvakafanira kubviswa. Mutungamiri weZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati mashoko avaMatsisi anofadza kwazvo nekuti vanotenga nekutengesa vanogara vachioneswa moto pamabhodha.
Tiri macross border trader, tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown muBotswana vaThomas Musengwa vaudza Studio 7 kuti kusashungurudzwa kwevanhu pamabhodha kuchaita kuti vanhu vasashandise nzira dzemusango. Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vatarisai Musemwa vati zviri kutaurwa izvi zvikazadzikiswa kutenga nekutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuchakura zvakapetwa. Zvichakadaro, Zimbabwe neBotswana dzapeta musangano uyu nekusainirana zvibvumirano gumi pamusoro pezvimwe makumi maviri zvadzakanyorerana pamusangano wakaitwa muna 2020. Zvimwe zvezvibvumirano zvasainiranwa izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kushandidzana mune zvekushanya, kurima nekupfuya, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba kuUkraine, muzvare Melissa Churuvira, vanoti zvinhu zvaita manyama amire nerongo muguta reVinnytsia, umo vakamirira mabhazi ekuti vabude muUkraine vaende kunyika yePoland kune runyararo. Muzvare Churuvira vanoti bhazi ranga richifanirwa kuvatakura ivo nevamwe vari pachikoro pavo vanove zvizvarwa zveZimbabwe, rakanzurwa uye pari zvino vachiri vakamirira kuti vanzwe kuti vachafamba sei. Muzinda weZimbabwe uri muBerlin kuGermany unonzi uri kuronga kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvibude uye zvozopiwa rubatsiro rwekudzokera kumusha, kunyange hazvo vamwe vadzidzi vari kusarudza kugara munyika iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita huri kurona muzvare Churuvira kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndiri muVinnytsia. Kusiti kwandiri vamwe vanhu vari kumuvha vari kubuda achienda kune mamwe macities, and then vamwewo semastudents saizvozvi takangogara takamirira kuti tiwane help, because help yaichi yatiri kuwana ndeyekuti tiri kufanira kuenda kuPoland, but kuPoland hatisi kukwanisa kuenda because hatina transport. Matransport systems yese avhara, hakuna matraini kana machi ari kufamba, and then mune mamwe mashops chikafu chapera, macredit cards haachashandi, vanhu kwautomira queue yekuti muende pamaATM, but maATM acho vanhu mune makazara, ende unoenda kana 4-5 maesanhasi usina kuwana mari. So situation iripo ndeyekuti hamenu takangomirira kuona chichi chaitika, but kune vamwe macities vanhu vari kubhombwa, so kune maexplosions, so kukaitika maexplosions kuri kuridzwa masairin, then vanhu vohwanda panonzi maunderground bunkers. Tira about 250 Zimbabweans all over Ukraine.
Imi pari zvino matimawana here rubatsiro kubva kuhurumende?
Hurumende iri kuedza kuona kuti ingataure nemaneighboring countries kuti vatibvumidze kuti tiende kwakafanira kuPoland kana kuBelarus. Asi challenge iripo ndeyekuti pari kuda kutransport, ndo mainly challenge iripo kuti tinofanira kuwana transport. Pakauya kana mabhazi Red Cross anotransporta vanhu city to city achivaendesa kana kuPoland kwacho, because inyange tikanzi titsvage kuti tiende kuPoland, tivacuate tiende kuPoland, hatina transport. Ma systems ese like every form of transportation yavhara, mandege hakuna chiri kunetsa itransport.
Avanga vari muzvare Melissa Churuvira, chizvarwa cheZimbabwe chiri muUkraine, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari pachikoro cheVinnytsia National Medical University muguta reVinnytsia muUkraine. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzebyelection kwaMutare neRusape, uye musi wa16 Kurume riri zuva richagara dare renomination court. Mamwe makambani enhare mbozha anonzi akwidza mitengo yemabhanduru anoita kuti veruzhinji vakwanise kuenda padande mutande nezvikamu zvinodarika 10 kubva muzana. Izvo zviri kutsoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Kambani yehurumende Net1 yazivisa kuti yakwidza mutengo wemabhanduro anoita kuti vanoshandisa masaisai ekambani iyi kuenda pamadande mutande kana kufona vachemecheme. Net1 yazivisa nhasi mangwanani kuti yakwidza mutengo wemabhanduro kubva nhasi zvichienda mberi, uye mabhanduro aya akwidzwa nezvikamuzana kubva muzana. Zvaitwa neNet1 zvinotevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wemabhanduro aya neEconet masvondo maviri adarika, nezvikamu 50 kubva muzana. Mumwe anoshandisa nhare mbozha nemasaisai eNet1 muzvare Gracious Mangava vati kuita zvidzidzo zvavo kuchavadhurira sezvo vachishandisa nhare mbozha kuita zvidzidzo izvi.
Kukura kwedata kwatishungurudza isusu mastudents, because tinostudy online kana kutoshandisa Zoom. Saka kana data rakwira isusu zvinenge zvakutidhurira, hakuna umwe kwatinowana mari. Tinoexpecta kuti data ringe rakachipa kuti tikwanise kuitawo malesenzi edu.
Sachigaro wesangano revanoburitsa mashoko pa internet re online content creators of Zimbabwe vatoniyo rutsito vati kukwidzwa kwemitengo yemabhanduru kuchaita kuti vatadze kushanda zvakanaka mukuwanisa veruzhinji mashoko anobata zvakawanda muupenyu hwavo.
Izvi zvakadai zvavaita izvi zvinoita kuti basa redu rive riri basa rakaoma zvikurusa, nokuti zvinoomesa kwatiri zvikuru kuti tikwanise kunge tichibudisa mashoko edu padande mutande, uye zvakare zvinoomera veruzhinji kuti vakwanise kunge vachigadzira futi mashoko akadai so. So taona kuti chitiko chakadai so chinokonzera kuti kufamba kwemashoko zvakasungunuka munyika muno kuve kwakadzvinyirirwa.
Mutauriri weboka revechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vati kusvitsa mashoko avo ekutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo kuchavanetsa sezvo vanga vachishandisa madande mutande kutaura neveruzhinji sezvo vachiti havasi kuwaniswa mukana wokushambadzira bato ravo panhepfenyuro yeZBC pamwe nemamwe mapepa nhau ehurumende.
Tinoti kukwidzwa kwedata panguva inoyi takatarisana nenhau dzemaby elections kuchaafekta zvikuru sei vagari kuti vanyatsokunzwisisawo nhau dzakasiyana-siyana dzinobva kuvatunhu akasiyana-siyana idzo dzine chekuita nevanhu vachanovamiririra pasarudzo dziri kuuya dzemaby election.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti hachizi chokwadi kuti vemapato anopikisa havasi kupiwa mukana wakaenzana newebato ravo pamhepo kuburikidza nenhepfenyuro nemapepa nhau ehurumende.
Hapana panombonzi musangano wezanu PF unopiwa coverage kudarika mamwe mapato ezvematongerwo enyika muno. Chatinoona hedu isusu tiri kuzano PF sevaongorori vemunyaya dzezvokubudiswa nokuigwa kwemamwe mashoko ndechekuti vanoona panobuda vamunangagwa vari kunyika dzekumadokero vachifambisa donzvo rokuti Zimbabwe idzoreredzwe mumhuri yenyika dzepasiri neyatingati international community to end isolation yanga iripo nokuda kwezvirango zvoupfumi. Voona sokuti izano PF iri kupiwa coverage neZBC kana kuti namapepa nawo.
Hatinokwanisa kutaura vatauri vemakambani nhare mbozha kuti tinzwe kuti chii chiri kukonzera kukwidza kwavaita mitengo yemabhanduro yeinternet. Asi zvichitevera kuchema-chema kwaswera kuchiita veruzhinji nezvenyaya iyi pamadande mutande efacebook twitter newhatsapp kambani yenet one yazoburitsa mashoko ichiti iri kuongorora nyaya iyi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika ndiko kuri kukonzera kuti makambani aya akwidze mitengo yemabhanduru.
Main cause yacho kwazviri kunyanya kubva inyaya yekushayikwa kwesimba relocal currency ndokuri kubva nyaya yacho yese ikoko. Makambani aya aafektwa zvikuru nokuti ari prone kumaexchange rate movements. Saka iye zvino izvi mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti kana karenzi yedu yemuZimbabwe ichishaya ichiluza value yayo zvichapedzisira zvaitika ndezvekuti maprices ezvinhu zvakafanana nedata nezvimwe zvakadaro anotanga kukwira.
Munyori muboka revechidiki muzanu PF vatendai Chirau vanyora padande mutande ravo retwitter kuti vachasvitsawo nyaya iyi kugurukota rinoona nezveumhizha hwemakombiyuta vajenifan muswere varutsitu avo vanoshanda nesangano reonline content creators of Zimbabwe vatiwo vachagara pasi navamuswere pamwe nepostal and telecommunications regulatory authority of Zimbabwe kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vamuswere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro wakare neCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 5319. Vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 378 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika kubva zvatanga denda iri wave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 234,967 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 225,447 vapona. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvina nezana nemakumi matatu kana kuti 4130. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vakwegura vanowanzokanganwikwa mumatunhu anenge aine kusagadzikana zvikuru muAfrica. Sangano rekodzero dzevanhu iri rakaburitsa gwaro nechitatu rinotarisa nezvekushungurudzwa kunosanganikwa nako nevakwegura munyika gumi neina zhinji dzemuAfrica dzine kurwisana kubva kuMali kuenda kuEthiopia neMozambique. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuronga nhasi chishanu kudoma amai Ketanji Brown Jackson, mutongi wedare renyika, kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuve mutongi mudare reUS Supreme Court. Vaviri vanoruzivo nezvenyaya iyi vanodaro. Kudomwa kwaamai Jackson, uko kuchaitwa kumuzinda weWhite House, kuchasimudza gakava rekudoma mutongi mudare reSenate, iro rine nhengo dziri kupesana. Vagari vekunyamakati kuhurungwe vakaganurana nenzvimbo inochengeterwa mhuka vave kuchema-chema nekudyirwa kwavari kuita zvipfuwo zvavo pamwe nezvirimwa zvavo nemhuka dzesango. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanogara munzvimbo iri pamuganhu nenzvimbo inogara mhuka dzesango pedyo nekariba vanoti gore rino hapana chavanokohwa sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nebhinzi zviri kudyiwa nemhofu nenguruve dzemusango. Mumwe mugari wemubhuku rehotera amai Fiona Nyoni vanoti mhuka dzakaita semhofu nenguruve dziri kuuya nguva dzemanheru dzichidya bhinzi nechibage zvekuti vakawanda vakapedzerwa zvirimwa zvavo.
Mhofu dziri kufura soa bhinzi, bhinzi dzacho chibage dziri kufura zvekutoti vamwe havatsorina soa bhinzi izvozvo dzakafurwa dzakapera kwozouya nguruve dzinouya.
Amai Nyoni vanoti hapana chakanakira mugari wemubhuku ravo sezvo zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa nembada neshumba sezvo pasina waya pamuganhu apa.
Shumba dziri kunetsera pekuti isusu tine zvipfuwo, zvipfuwo masikati zvinofura, mombe inofamba, saka kana yapinda umu vemumu vanoti hanzi musapinde munhu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari amai Tabudzai Makoni avo vakadyirwa bhinzi dzavo dzose nemhofu masvondo maviri apfuura. Amai Makoni vanoti vanhu vakuru pamwe nevana vanenge vachifudza mombe vanorohwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation kana kuti IAPF kana zvipfuwo zvavo zvakaenda kudivi remhuka, danho ravanoshoropodza zvikuru vachiti zvinodzikisira hunhu hwavo.
Tosangana nedambudziko nemhuka, zviri vamaminda nemhuka zvatosangana nazvo. Kuti data tobatsirwa kuti ngezvinoitawo nekuti mhuka dzacho dzitarambwe kwatiriwo kana dzingopindawo mukati zvatiri kuno kunze. Tokunza tisende kuti mhombe dzedu dzikrose waya ishi kuenda uko. Asi mhuka dzinobvawo dziyoko, asi totourana nazvo zvakadaro, tadambudziko nazvo, asi isu tiri kurohwa kana vana vari kurohwa.
Amai Nyoni vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanochengeta mhuka ava havaripe kana vadyirwa zvipfuwo nezvirimwa zvavo nemhuka. Amai Nyoni vanoti vanochengeta mhuka ava vanoripa chete kana chipfuwo chaurayirwa mudanga.
Ivo vakati kana mhuka yadyira chipfuwo mudanga tinogona kuita sei kubhadhara, asi kana mhuka yadyira chipfuwo kupi kunze kwemavhileji hatibhadhari.
Vagari ava vanoti vakamboedza kushandisa nzira dzepasichigare dzekudzinga mhuka dzekumuka mambakwedza nguva dzinodyiwa muminda yavo vachiita ruzha nekurova midziyo zvine ruzha sezvo mhuka dzisingade ruzha asi hazvisi kushanda. Mukuru weIAPF kunyamakata vaIan Dupriz vanoti chibvumirano chavo nekambani yeIAPF hachibvumire kutaura nevatori venhau vachiti chitaure nevakuru vekambani iyi vanogara kunze kwenyika.
That it would be really, really dangerous for me to say anything because I'm held by a contract that I've said I will not speak to media.
Sapuku wenzvimbo iyi vaAgripa Chiwawa vanoti vaneta kuvimbiswa neveZimpacts pamwe nekambani yeIAPF kuti vachaisa fenzi pasina zvavari kuita. Vachiwawa vanoti vari kutotsvaga ruyamuro kune mamwe makambani nevanhu vanga vaisire waya pamuganhu uyu.
So we're looking for other organizations with your part of our battery that probably the quick in and we are processing for you.
Tata Punzao, Kama, we come by the neighbors and known as Ukinkets, Guakemo, Kamunika, Resim Parks. Uye nekuti sei pasati paiswa senze pamuganu wekunogara vanhu nekwemhuka vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muzimparks vachinasho farao vavimbisa kuti pamhinduro asi vanga vasati vachipindura pataenda pamhepo. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti nyaya yekuurayiwa kwevanhu uye kudyirwa zvipfuwo nezvirimwa nemhuka yachekeshera nyika yose. Vamaguru vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nemitemo yakare inokoshesa mhuka kudarika vanhu vachiti hurumende inowana mari yakawanda kubva kumakambani ekunze aya.
Saka idambudziko remitemo yekare macolonial laws atichiri kushandisa. Chimwe zvichiripo ndechekuti hurumende haisiri kuita hurukuro nemastakeholders kuti vakwanise kuwana eway yekuti vanhu vanogara zviri safe uye vanogarisana zvakanaka nemhuka dziri mumanational parks nemumaconservancy.
Vagari vemavhiregi eHotera neAlpha ari pedyo nemuganhu nenzvimbo inogara mhuka vanoti vanorasikirwa nezvipfuwo zvakaita semombe dzinodarika 30 nembudzi dzinodarika 100 pagore zvekuti vakawanda vava vachachengeta mbudzi. Dzimwe nguva vanhu vanorasikirwawo neupenyu vadyiwa neshumba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvemitambo, vateveri venhabvu vari kupa maonero akasiyana-siyana padanho reFIFA rekumbomisa zvikwata zvenhabvu zvemuZimbabwe kukwikwidza mumitambo yenhabvu yepasi rose. Michael Kariati anotipa zvizere.
Gwaro rabva kuSports and Recreation Commission kuenda kuvatori venhau dzemitambo rinoti sangano iri harisi kudzora bhodhi yeZifa yarakadzinga basa sezviri kudiwa neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. SRC inoti haisi zvekare kuzobvisa kumatare nyaya yavaFelton Kamambwe nevamwe vavo nekuti vari kutongwa nemitemo yemuZimbabwe kwete yeFIFA. FIFA nezuro yakadzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese echiti Zimbabwe inodzoka chete kana SRC yadzora bhodhi ravakamambo uyezve yabvisa kumatare mhosva irupomerwa vakamambo yekushandisa zita reZifa panguva iyo vaive vakamiswa basa. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlochwa mugwaro iri vanoti havasi kutevedzera kana kuteerera zvese izvi nekuti mitemo yeFIFA haitonge mitemo yemuZimbabwe. Zifa yakamiswa pamwe chete nezvikwata zvese zvenyika yeZimbabwe mukukwikwidzana nevekune dzimwe nyika. Vatambi, vararidzi, vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana CAF. Pamusoro pezvo FIFA haichapa Zimbabwe mari yerubatsiro sezvaiitika mazuva apfuura. Muri yenhabvu yatambira zvaitwa neFIFA izvi nemaonero pamwe nemafungiro akasiyana-siyana vaimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vachiti SRC neZifa dzakanganisa zvikuru pakusvika kudzingisa nyika munhabvu yepasi rese.
Handiko kuwaka kwatinoita. The country should come first. Bongozozo hapana zvarinobatsira. Vanhu munogara pasi motaurirana.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Trust vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe hapana chayarasikirwa nacho nekudzingwa muFIFA uku.
Hazvina zvazvinoreva, hazvina zvatinotikanganisa zvachose, asi kuti zvinototipa mukana wakakura wokuti tigadzirise nyaya yenhabvu yemamiriro enhabvu munyika medu.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanotiwo kudzingwa uku kwatambidza Zimbabwe nguva yogadzisa nhabvu yayo kwete kuisa zvigamba asi kuvaka imba yenhabvu patsva. Muteveri wenhabvu vaBrian Manyati vanoti varikurwadzikana zvikuru kuti vatambi nevararidzi varasikirwa nemukana mukuru nemhaka yekuomesa musoro kweSRC. Vamanyati vanoti veruzhinji havafanire kuchema neFIFA nekuti yakaedza nepese paigona kunyaya iyi isasvike payava iko zvino, asi Zimbabwe yakatadza yega kuzvigadzirisa.
Zvaitwa neFIFA zvino taridza hazvoni kuti yanga ine kakuti nzwisisa. Yakatisiya tichienda kuAfcon, asi payazouya yauya takundikana tega kare.
Asi nabvumunyika iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yadzingwa neFIFA. Premier Soccer League yaronga mitambo minomwe mukupera kwesvondo, kusanganisira uyo uri National Sports Stadium nesvondo pakati peChicken Inn neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Wache live talk na 8 PM. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, umo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera kurwiswa kwenyika iyi neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 7255 shortwave. Sezvongo yedu yapera, rakaitingotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Matsisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi vasiye misha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemabielections dzekanzuru kwamutare neRusape. Tashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.